A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 20th, 2019. Welcome to the Women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at World Refugee Day, which is commemorated worldwide today.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. We might have to call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanga nwe.
Olesine lomo mama lingakosha yiko lapho siyabesizi hluza indaba zabo mama. Don't forget also that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome again. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we're talking about World Refugee Day. And the United Nations Refugee Agency office in Zimbabwe today commended the country for keeping its doors open to refugees despite a lack of adequate funds to cater for them. Many countries commemorated World Refugee Day today, with Zimbabwe expected to carry out its own official commemorations next month on the 7th.
And speaking to Studio 7 in Harare today, the head of Refugee Affairs of the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, in Zimbabwe, says the day is being celebrated under the theme, Taking a Step with Refugees.
According to the UNHCR, there are 13,367 refugees from outside Zimbabwe who are in the country, with nearly 20,000 being classified as persons of concern. Most of them are asylum seekers and refugees in Zimbabwe. They come from the Republic of Congo, DRC, Mozambique, Rwanda, Burundi, and other neighboring countries. Tongagara Camp in Chipinge houses most of the refugees. Zimbabwe has granted refugee status to 62% of people of concern, according to the UNHCR.
And Marv, $8 million US dollars is needed annually to cater for refugees, says UNHCR, and commended Zimbabwe for extending its hands to those seeking refugee in the country.
And we were lucky, actually, one of our stringers spoke or was at an event today where the head of Refugees Affairs, Mwongeli Makau, actually gave a press statement on World Refugee Day, speaking about what this meant and the theme and everything else. So we will be giving you a video footage of what she said at that event. But Chichaona Mabonga, who also works with the UNHCR, says this organization will continue its partnership with the Zimbabwean government in ensuring that refugees continue to be adequately looked after.
And the International Organization for Migration says over 4 million Zimbabweans have left the country for various reasons, with some of them seeking refugee status in other countries.
We'll come back again, PJ, with the video from the UNHCR a little bit later on. But I understand we have it. So let's take a listen to Mwongeli Makau of the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, in Zimbabwe, what she had to say about today.
Implementing partners, then we come to support the government. So the World Refugee Day theme for 2019 is taking a step with refugees, which means standing in solidarity with refugees. Whatever we can, the little that we can, all of us together, we can be able to improve the lives of refugees. So for the refugees in Zimbabwe, we have got some challenges, especially when it comes to funding. We do not have a lot of money to be able to support them, but together with the government, we are doing various activities to support the refugees. The government ensures that the refugees have got access to education, both primary as well as secondary. Some of the refugees are also able to benefit from higher education in terms of public universities. They are able to access higher education. We are also supported by the government of Germany through a scholarship called DAFI. So the refugees are able to get some scholarships. We celebrate this World Refugee Day. We continue to pledge our commitment to continue supporting the refugees. I would also like to take this opportunity to thank the government of Zimbabwe for its generosity over the world over the last 20 years or so for supporting refugees. So we are truly grateful. I would like to say a big thank you. Asante sana. Thank you.
Very interesting there. When we think about refugees, PJ, we're always thinking about those outside Zimbabwean refugees outside of Zimbabwe, but she's literally saying Zimbabwe itself has been looking after refugees for over 20 years. And she, you know, it's really taken me aback a little bit because I used to work for World Vision, and I did visit Tongogara Camp way back then. Literally, the most of the refugees that were there were from Mozambique, running away from the Mozambique, the RENAMO. But now we're hearing that there are also refugees that are coming in from Rwanda, Burundi, and DRC Congo.
As far as DRC. At that time, I think there were also refugees from Angola.
Yes. Over to you. So if you're in the program and wherever you are, if you've literally, you know, experienced being a refugee, it doesn't matter where you are. You can be in Zimbabwe, you can be outside of Zimbabwe. Wherever you are, please come and share what you've encountered in being a refugee wherever you are. PJ.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lamhlanje asihluzene bomama. Lamhlanje lapho isiphatha khona udaba lweziphepheli njengoba lamhlanje kulilanga elabekwa eceleni inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ukuthi kunanzwe ukuqakathekiswa kokuphathwa lamalungelo eziphepheli lapho ababe bephephele khona emazweni ababe bephephele khona ngoba babe bebalekile emizini yabo, emazweni abo, besiyaphephela kwelinye ilizwe. Bebalekela kungaba yizimpi, kungaba yikuhlukunyezwa ngendlela ezihlukeneyo. Yikho ke bona babe bekhuthaza ukuthi libaphathe kuhle abaphephele emazweni enu. Lingabaphathi njengoba ngabantu abangela stones, libaphathe ngehlonipho. Ilanga ele World Refugee Day elinanzwa minyaka yonke mhla ka 20 Inhlangula okulilanga lalamhlanje. Indingimba yalonyaka ithi ninge nje
taking the step
with refugees. Yiyo indingimba ehanjwa ngayo lonyaka. Yikho ke siyalinxusa ukuthi libuye kuhlelo lwethu labo abaphephele kwamanye amazwe abaseZimbabwe kube lalabo abaseZimbabwe abayemukela iziphepheli ngoba iziphepheli azikho enkambeni yeTongogara kuphela. Lapho ke okwakusamukelwa abantu, okwaqala kwamukelwa abantu ababebalekela impi yaseMozambique eRenamo. Kodwa ke ngeminyaka elandelayo ngemva kwempi yeRenamo eyabomatsanga kwaba lezinye iziphephele ezavela kubo DRC khatshana khonale sokuqhamuke impi yomdeni khona ngale laseRwanda kanye labo Burundi, labo Angola, lezinye iziphephele ezazivela and kungakathathwa umbuso wase South Africa ingakakhululeki umbuso okhululekileyo abase South Africa labo abemkhonto wesizwe sasihlala labo emizini yethu angase Harare kobulawayo la kwamanye amadolobho abathi ngokukhululeka kwe South Africa baya kwele South Africa okuyinto amanye amaZimbabweans ahlala ekhala ngakho ukuthi khathesi sokube lobubi kwele Zimbabwe abe Zimbabwe sebebalekela kwele South Africa sebefikwa bechayo khona ngale kukanti ke abe South Africa sebekhohliwe ukuthi lapho besilwa impi yabo yenkululeko abe umkhonto wesizwe abaningi bangkhona babehlala eZimbabwe yiko ke singakaqhubekele phambili wathi sibe silenhlelo eziqalise indaba eziphathelane leziphepheli ebezisethelela emsakazweni owestudio 7 kusukisela ngolwesibili kuze kube kusasa siyabelokhu esilokhu esilazo yikho ke kwabanye abakhulunywe labo zintathele izindaba zethu ezestudio 7 wothani silethu lelisizwe ukuthi bona bathini.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ngenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga. Khona manje ngihlalele ngilabantu abami bathathu.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa sengile moli yami kona bangathatha unkosikazi ngwase-Uganda sesilabantwana bangu-4.
Ngafika kwele Bhilithane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcine endlini yenasa ngisamelele i-apili yami. Ngawathola-ke amaphepha ngo-2007 ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga ngagcina sengifundela ukuba ngunesi sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngamayouthi ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngaya kwele UK. Bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right, ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami yakuphi, bengizoba nje into or bebezothiwa kwendaga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi mangihleli so babona ngathi nampa sebesiza. Sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Kuleli viki sinanza i-Refugee Week, ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Nini beloke bethumela abantu bakithi ekhaya kabafuni ukunika abantu bakithi amaphepha. Nango-ke sebeyafaka uBoris Johnson laye ongathandiyo ama-foreigners, kabafuni ama-foreigners. UBoris Johnson uyafana nje noTrump. Thina maZimbabweans vele sesilahlekelwe kakhulu futhi iBrexit yabo le kathesi ke sebeyifosela ukuthi kusebenzeke. Thina ke abantu bokuza mhlawumbe sebeyasiphindisela emakhaya ethu.
Those were the testimonies of some Zimbabweans who are now refugees who sought asylum or refugee status in the UK. Mm-hmm. Some of them haven't gotten the papers yet, or as one was testifying, but some of them have actually settled and they now got citizenship in the UK.
Mm-hmm.
So they're saying it was for the better of their lives.
Thank you very much. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Women's Round Table. Nasi tiri kutarisa isu zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Nasi sangano re UNHCR riri kutaura iro kuti pane zvizvarwa zviri kune dzimwe nyika zvinobva kunyika dzakadai se DRC, Congo, Rwanda,
Burundi neMozambique zviri munyika pari zvino. Uyezve zvizvarwa izvi zviri kumakamba akasiyana siyana asi kamba huru iri munyika itongogara Camp iri kuChipinge uko vanoti kune zvikoro nezvimwewo zvavakavaka. Uyezve varamba vari kuchengeta vapoteri ava kwemakore anokwanisa iwo 20. Kubvira nguva PJ ndandikutaura na PJ pana pakuti kana tichitaura nyaya yema refugees tinowanzofunga vari kunze kwenyika asi pari zvino tiri kunzwa kuti imomo munyika pane vamwewo vari kuuya vachitsvaga upoteri muZimbabwe asi sangano reIOM reInternational Migration Organization riri kuti iro zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 4 million zvakabuda munyika zvichienda zvichifararira kunyika dzakasiyana siyana vamwe vavo vakaenda kunotsvaga upoteri saka ndozvimwe zvatiri kutaura ipo pano uyezve sangano iri reUNHCR riri kuti mari inodarika iyo 8 million iri kudiwa kuti iwanikwe ichichengetedza vatingati vapoteri vari munyika asi vari kuti ivo vari kutenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nebasa ravari kuita mukuchengeta vatingati vapoteri vanobva kune dzimwe nyika takatarisa maomero akaita zvino munyika vachiti ivo kunyange zvinhu zvakaoma Zimbabwe yakatambanudza maoko ichitorawo vamwe vapoteri vanobva kune dzimwe nyika uyezve munhaurwa dzavanga vari kuita nhasi sangano iri ranga riri kutaura iro kuti vazhinji vari kutarisanawo nematambudziko akasiyana siyana asi dambudziko huru imari yekuti vawanikwe vachiwanikiswa zvikwanisiro munzvimbo dzavanogara regai timbonzwa kubva kuna tichaona mabonga anoshanda iye nesangano irori reUNHCR vachitaura ivo nhasi nestudio 7 pamusoro pezu vairi re refugee day ranasi
Zimbabwe nevanhu veZimbabwe vagari muZimbabwe nekuti vakubvira 1981 vaitambira vapoteri vakabva kuMozambique izvo zvino makore anotinana kubva kuDRC kunana Rwanda nekunana Burundi nevamwe vakabva kuMozambique zvino saka tinotenda hurumende yeZimbabwe tinotenda vagari veZimbabwe vanhu veZimbabwe zvikuru sei vari muChipinge vanhu kuno vaiko kune tongo kana refugee camp mutongo rekugara refugee camp mune vanhu vatingari vari vanokwana ivo kuita 13,000 vari kugaramo vachengetedzwa nehurumende yeZimbabwe neUNHCR United Nations High Commissioner for Refugees ichibatanawo nemamwe masangano akaita seWFP TEDS Home TDH nerimwe sangano rinonzi Go Zimbabwe zvikuru sei munyika yeZimbabwe takatarisa vanhu vari kuchengetedzwa kana vachirechedzwa nesangano reUnited Nations Refugee Agency UNHCR mune vanhu 20,666 varimo nyika yese asi kushanda ukatishande toga tinoshanda tichibatsana nehurumende nekuchidza nehurumende yeZimbabwe mukuchengetedza vanhu pamatambudziko avanosangana nawo chikuru chatinosangana nacho inyaya yemari mari yekuti vanhu vange vachiwana zvokubatsirikana nazvo zvikuru sei zvakaita sekuenda kupinda zvikoro kune zvikoro zviripo kuChipinge kutongogara refugee camp primary kune maprimary school kune masecondary school vapoteri pavanouya vanokwanisa kupinda zvikoro vana vanopinda zvikoro vanenge vazvarwa muno vanopinda zvikoro vanopiwawo mabirth certificate vanopiwa kuvapoteri vanopiwawo zvitupa zvinopiwa kuvapoteri sezvinoitwa vanhu vemuZimbabwe vanopiwawo tinoti matemporary permits nezuva ranhasi tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo kana achinge aonana nevapoteri musavashore musavashunguza kana kuvavhiringidza vakangofanana nesu kuti kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka asi avo vanenge vari vaenzi vedu vave nenzira dzakasiyana nokuda kwechi kwezvikwezvesi kana zvinenge zvimhingamupinyu inenge yaita seyavanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiya muZimbabwe saka vagamuchirei ivo vakangofananawo nesuwo mukaona pavanenge vachishandira ivaionawo vachityidza navo zvakanaka navo muchivatsigirawo nekuti nerimwe zuva ramangwana hazvizivikanwa unogona kuwana munhu iye ave kubatsira mune zvakanaka
apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna vatichaona mabonga vesangano reUNHCR vachipa kurudziro yekuti mukasanganawo nevamwe vapoteri vekune dzimwe nyika vanenge varimo imomo muZimbabwe vapeiwo rubatsiro regai timbonzwa kune mamwe madzimai vari kugara muupoteri kune dzimwe nyika vachitaura ivo nezvavari kusangana nadzo kunyika idzodzo
kuno kuzvakaoma especially tirasikana vechidiki kudai izvinezvi afacing nyaya yeabuse kana kuti unoenda pakambani uchitsvaga basa unenge uchifunga kuti maybe kambani chini Nechira pakamba nikaile anoti offer something else. Like you could offer basare kupota uchira nareva rumeke. Yemoenda kukamba nikuya iwa usikuzwa kuti kunoitwa nezvei. Unosvika pakamba nipai. Vakutanga kukutaurira zvine. Kuti unodai, 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 unodai. Wane mari. That's the only option you know. Ninda kwa ya kuno kumchila wenda kuchikoro. Zimbabwe, America, waifa kwa nisa. Vale kuti ngiende ku university. Saka ndakati ndinonoshanda ndiendesa ku university.
Ndeto avekezela storo. Ndiri munomu Indiana. Ndingangotanga nangu ndichangouya. Asi parizvino kuva muputeri kwacho hakukupiwa freedom. Like uchangosvika unenge usingakwanisiwo kuti ushande nokuti unenge usina mapepa.
Chii chakaita kuti mupinde muupoteri imwa muno muAmerica?
Inyaya yepolitics. Zakava victim in all circumstances politics. Kuti unowanikwa kuti zvishungurudza uri kunyika kwako kuti uri kusapotera bato raunoda. Zvokusvika pakuti unenge uchitretenwa kuurawa iwe nemhuri dzako, hama dzako dzinenge dzakugarawo dzisina kusununguka. Saka iwe unenge uchinzi ndiwo wacho wanangwa kunzi ndiwo uri kudzidzisa vanhu nezvokuti vanhu vabve ku supporta ZANU-PF vachienda kuNDC. Ndiwo unenge wakuchinangwa manje uchiteererwa chiri kubasa. Kwese kwaunenge waenda uchiteererwa. Wanikwa kuti unenge usina kusununguka zvakare. Saka indo zvakaita kuti ndidzidze ndichiuya kuno.
Hello, Rutendo.
Kuno kusarira munyaya dzeikonomi nyaya mari dzacho dzangu dzisinga bhalansi dzisingatengi. Saka takangoteurwa picha gopo kubata tiara muchimhuri. Asi hawa penyu hwatinorarama kunoku hwakauma. Unotya kana kufamba chete kuti uende mutaundi. Unenge uchingotya kuti ndinogona kubatwa nanembavha kana kuti nepolisi.
Apo tiri kunzwa isu mamwe madzimai ari kugara munyika dzakasiyana siyana tanzwa vamwe vandiri muupoteri imo muno muAmerica tikanzwazve madzimai maviri vari kuSouth Africa mumwe wechidiki achitsanangura iye kuti iye akaenda kuSouth Africa semusikana wechidiki achienda achinofunga kuti ari kunowanawo mafuro manyoro asvika ikoko ari kuti iye zvaakanosvikosangana nazvo nanhasi zvichiri kumukatyamadza ati paakawanikwa iye achienda kunotsvaga basa paakasvika pakambani iyo yaakanga aenda kuinterview vakatosvika vachimuudza ipapo kuti basa riri pano ibasa risina kutsarukana. Saka ndozvari kuti zviri kutarisana nevamwe vasikana vechidiki vamwe vari kuwanikwa vachibhinywa vaenda kunotsvaga mabasa iwaya. Saka ari kukurudzira iye kuti paunenge waenda kumafuro manyoro nyatsoziva zvauri kufambira uyezve ukanga usiri kunzwisisa kuti basa rauri kunzi uite nderei siya. Usarambe uchienderera mberi. Saka ati iye pari zvino ari kubatawo mamwe mabasa aari kuitawo kuti aunganidze mari asi akatodzokera kuchikoro but ndo zvimwe zviri kutarisana nevamwewo nyanya madzimai ndo vatanga takanyanya kutarisana navo asi tambotaurawo zvakare PJ nemadzibaba vari munyika dzakasiyana siyana vari kuti iwo chiri kunyanyo varwadza ndechekuti vari kusiya mhuri kumba. Ivo madzimai nemadzibaba vese vachiti nyaya iyo yerefugee iri kupatsanura mhuri nyanya nekuti tinoona ava vanga vari kutaurwa neUNHCR vari kuZimbabwe vari kutongogara camp vazhinji vavo vanenge vatori nemhuri dzavo vanouya vari semhuri vobva vatopiwa sekutaura kwaita mwana akasvarwa vopiwa mabhethi ipapo vowanikwa ivo vachibva vaprosesirwa zvese kunyange zvinhu zvakaoma hazvo muZimbabwe asi vari kunyika dzakadai seSouth Africa vari kuti chiri kunetsa ndechekuti passport office yekuZimbabwe ukaapply mapassport yekuti iwanzi kuSouth Africa unza magwaro evana semapassport nezvimwe mapassport haasi kubuda. Vari kuti ivo vamwe vakaendesa mapassport avo ndofunga tingati mwedzi 6 dzapfuura nanhasi hapana chatichabuda saka ndo zvimwe zvavari kutarisana nazvo izvozvo.
Sesi lomlaleli osecingweni osesi ofuna kusiphathisa kuhlelo lethu siyakwamukela kuhlelo za.
Okay, asalibonani linjani balaleli lalele.
Wena ke usithinta ngocingo ungapi ngomhlaba?
Mina ngise United Kingdom North.
Ufuna kusiphathisela ngolwakho uhambo na kumbe olwabanye?
Hayi olwami sibili uhambo.
Nanti
tu. Lati kusiphathisela lapho kunzima mpela. Ungakwazi ukuthi uqonde ngaphi. Uhlala kumarefugee, uphoselwa ngale langale. Uhlupheka nje ngapha uthiye lo mntwana ekhaya. Labazali ekhaya abanye baze batshona singekho impilo yangkhona yaba nzima impela kodwa uNkulunkulu wangenelela ngathola izincwadi kungakudalanga nje kodwa siyambonga njalo uNkulunkulu ngalokho but ubunzima bona bukhona impela ngoba uyakufanele ukuthi usebenze ngaleso sikhathi uyabuchiye abadala ekhaya labo babekhangelele kuwe kodwa uyabungakwazi ukuthi uqalisele ngathi ngoba uyabungalancwadi zokusebenza kodwa wena ama-refugee anceda because yibo ababesincedisa esikhathini esiningi yabo
khona ngapho kulezi nkamba na lapho kugcinwa khona abayabe besesendleleni yokuthi bathole amaphepha
ye zikhona inkamba lapho abantu abahlala khona kodwa kulezi nsuku ngani kunzima mbijana ngoba abantu bayanikeza uthole ukuthi bayakunikeza isikhathi esincane bakubize home office nxa bengaceda lakho sewukhafula uthole ukuthi umuntu usehlupheka kaselandawo yokuhlala yabo so kulezi nsuku kunzima
kubangelwa yini ukuthi kube nzima kangako
esebenza manje singilabantwana abangu-2 impilo isingcono manje sengikwanisa lami ukuthi ngikhangele abasekhaya
kodwa phela lapho usesendleleni yokuthi uthole amaphepha balakho ukukuhlukumeza na kumbe bayaligcina ezindlini kumbe ezinkambeni
ukuhlukumezeka kukhona sibili mina ngabahamba bangilahlela khatshana le emaplazini okunxa usemashopu fuze uwonke 30 minutes okuhamba 30 minutes okuphenduka an hour nje uhamba ngenyawo kodwa besithi yi-local shop la sesihlala khona vele outskirts lasetawuni vele so kulobunzima mpela khona but kwezinye indawo abanye baba le nhlanhla bethola ukuphiwa izindlu but nxa bengalinika izindlu futhi izindlu zangikhona alihlali isikhathi eside bamake sure ukuthi balikhiphe ezindlini zangikhona
ye kodwa wenelisa ukuthi uthathe umntwana owamtshile ekhaya
la manje angikwanisanga ngoba ngesikhathi ngithole izincwadi wayesekwanise 16 already
bathi umntwana angadlulisa 16 kasamela ngabe phansi kwakho
samela ngabe phansi kwami so thase i-adult
hayi bamba khonapha ecingweni siyabe lokhu esixoka lapha lalaphaya there's Zanele Moyo she's saying she came to the United Kingdom and she went through a rigorous process of trying to get the proper papers after applying for asylum or refugee status. And she had left a kid, a child in Zimbabwe. And at that particular time, when you are in the process of getting those papers, you are not supposed to work. And at the same time, the child and the parents are also expecting something from you. So it's really, it was a difficult time. But now she has settled and she has got 2 kids.
Oh, that's, you know, congratulations. Tinemwe mteriri watpanari. Hello, caller.
Hello,
hi. Tukuchora nani uyeshe murukupi?
Ndinozoro zela, stupan diriko Indiana.
Oh, yes, yes, yes. Makadi yuku Indiana uku? Ayi wati, waditita urewo yenu nyaya kutipanyaye ipasware World Refugee Day. Rino rewe kwa muri semudzimai asiri munyika parizvino, ari munyika isiri yake.
Ndichiona chirongwa ichi hongu chakanaka nekuti chinoita kuti vanhu varangarire kuti kune vanhu vanogona kurarama vari marefugees vari mune dzimwe nyika hongu matambudziko anenge ari kuvachiwanika but semudzimai unowana kuti iko zvinoshuwa madzimai ndo vanhu vakasinga kuti vashandire kuriritira mhuri dzavo saka matambudziko vanosangana nawo dzimwe nguva tinoti daiwo nyange munyika vanhu dzavanenge vaenda vachipotera vari daiwo hurumende dzirimo dzichirerutsirawo mitemo yavo zvikuru sei kuti zvikwanise kubatsira vanhu vari muupoteri nekuti haisi sarudzo uye hakusi kuda kuva mupoteri asi unenge uchiedza kuti urarane nekuraramisa mhuri
imi mungati zvii zvamasangana nazvo mukuuya muri muupoteri imo muno muAmerica mumbonyatsotsanangura kuti vazhinji vanenge vachingoti handina mapepa chii chinenge chinzi mapepa ichi
ichikwadzi asi kuti matambudziko anowanikwa sese anosiyana nisingati dambudziko riri kundira kuti mari chinonzi mapepa ichocho malegal documents anoita kuti ugare munyika wakasununguka wakasununguka kuona tekisei medical insurance wakasununguka kushanda wakasununguka kuita zvinhu zvose zvinokwanisika kuitwa nemunhu anenge ari mugari wemo unenge usingakwanisi izvozvo senge ukarwara hausati wakwanisa kuwana medical insurance nokuti hausati wafanina malegal papers ekubva munyika imomo zvinova zvinhu zvinokuomera hapana munhu anoziva kuti anorwara rini kati anoita dambudziko renyu saka zvinhu zvakadaro zvinenge zvichishayikwa saka zvinoomera munhu anenge ari muupoteri asi tinotendawo dzimwe nguva kuti havanyatso nhanutimatsipandasika asikati ndaona vanhu vanotoita vakaranisa kana kuti tashungurudzwa zvekurohwa ndezvandakataura dzimwe nguva kune vamwe vanogona kunga vaisangana nematambudziko akasiyana iniwo ndinotaura zvandinenge ndakasangana nazvo.
Imi makasangana nematambudziko api kuti muzoopinda muupoteri?
Sorry?
Makasanganawo maybe if you can switch to English, what problems or what led you into deciding that you were going to leave Zimbabwe and seek refugee status?
Okay, my problem was a political situation. I was a victim of circumstances in Zimbabwe.
I do know something is wrong with your phone. If you can just either hold, there's something you're
waiting
in and out here. So we
can I was sleeping, so I was just waking up.
Okay.
Alright, thank you. So in 1990, matambudziko anowanikwa anosiyana nenzvimbo uye ndepezasitaura kuti matambudziko anowanikwa uri mupoteri ndeyekuti hauwani mafacilities aunofanira kuwana semunhu anorarama. So ndaitaura zviya kuti unenge uchida medical insurance unogona kunge une medical problem yaunenge wagara uinayo. Saka kana wamuupoteri unenge usina access to medical ngirikiri attention nokuti hauna mari futi saka unenge une process zviya unenge uchifanira kuti uite kuti ukwanise kuzowana zvese zvinokubatsira izvozvo like medical insurance saka ndati process imagine ichitora long iwe unenge uchida medical ngirikiri mapirisi saka process iya ichiitwa utano hwako hunenge uchitoaffectika zvakare.
Aiwa, tinotenda imbo. Batai makadaro, tine mumwe muteereri zvakare ari panhare. Please hold on. Hello, caller.
No, sis Marvelous, maswera sei.
Taswera, maswera sei. Imi, muri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naYesu ari kuKadoma.
Ah, kwakadiko Kadoma?
Ah, kuri raiti, chando chete.
Aiwa, ndizvozvo, ndonguva yacho. Tipewo pfungwa dzenyu, sister, muri kunzwa iri mudariro.
Nauye mapasipoti handiti
ya munogona kutaura izvozvo kana zvirizvo zvamurikutarisana nazvo although nhasi tiri kutarisa zvedu nyaya yeupoteri but vazhinji vari kuti ivo vari kutadza kuti vatore hama dzavo vari kusouth africa nedzimwe nzvimbo nenyaya yekuti hakuna mapasipoti asi tiudzei kwakamira sei ikoko.
I think kurambidza kwavari kuita vanhu kuti vatore mapasipoti inhau yekuti vari kuti ivo havasisina pepa racho neroro rinogadzirisa mapasipoti then vari kuitira kuti vanhu vanokwanisa kutiza muno muzimbabwe vachienda kune dzimwe nyika vachinotsvaga girinya pastures ofuchi muno muzimbabwe zvinhu zvaomera munhu wese toextend yokuti unenge wakuti kana pamwe ndikabudawo kunje pamwe ndingararomawo zviri nani kana kuti mhuri yangu ingakwanisawo kuwanawo zviri nani ofichi iwo ndo zvavasiri kuda izvozvo kozi vari kutoona kuti situasheni iri munomuka haisi kuita saka the best way yekuita sekuudza vanhu kuti hanzi hakusisina mapasipoti
ofichi
kuti vave vari ipapo ivo vanhu vachona isusu vacho tisi tenge takavhota saka pazvinhu zvaakurwadza munhu wese manje zvaomera munhu wese.
aiwa pakanaka zvapo saka unombofungawo here kuenda kunze kwenyika kana kuti chiise musikana wechidiki tiri kunzwa uri musikana wechidiki
Wangu ndinofungawo sekudaro but imwe nyaya ndinotya yekuti kana ndichinge ndaenda ikoko kwacho nalese ndaenda kunze kungave kusouth kana kubotswana kana kuuk ndinenge ndisina kunyatsogara ndakasununguka sezvandiri munomu kufamba pamwe unongosina mapepa akakwana kuti ufambe unongochitya kuti pamwe mapurisa pamwe unogonawo kuurayiwa saka upenyu hwako ihwewo unongosiri on safe side
mazwi akachenjera chaizvo tinokutenda uve nezuva rakanaka kukadoma ikoko
Yeah,
bye bye. We have a young caller there, PJ. I think she was actually responding. I had an earlier program on Let's Talk where we were speaking about the issue of passports and also World Refugee Day. So she's saying from her own view, she feels that maybe, allegedly, the government is trying to stop people from going to seek greener pastures. So I asked her that, okay, what about you? What's your status? Have you ever thought about it? And she said, not really, it scares her because she doesn't know what she'll do when she goes to another country and she doesn't have the correct paperwork. So very interesting view there from a young lady from Kadoma.
Yeah, very interesting. Yeah. What in Buele who nyabuli se kukala ah baby. Logu connect to me.
Yeah, I'm calling.
Yeah, kunjan ma'am.
Yeah,
I'm still. Hey, wena ke nguyo ngolapha ke ungasichazisela ngamafichane udubo kumbe iprocess yangkhona yokuthi lawo yokuze uthole amaphepha kumbe ube selapha eMelika ubalekela ongabe izangada ze owazibalekela eZimbabwe
Yeah. Wathi bona bathi entertain bathi kuthatha 3 years ukuthi uthole amaphepha ngabe ukuthi wawuya usika iadvisor So we are coming over 3 years. We are with Yavantana. We are with Yavantana. We are with Yavantana. So it's 3 years. It's not a one. Gunzima. It's not easy. Let's do this. We are going to Funa Lawe. We are going to Yakula. We are going to BP. We are going to medication. Aukazi la mapepa kuti uwane kuva le medical insurance njimeni imiti la kwenye mungo ya kutengena cash which is very expensive it still backfires kuti it affects you again emotionally always stay stressed kuti maga ikwani maga kuti ekaya uwele futhi yabo kungayena futhi yabukeka kebezinto ezinye indaba ezokuthi vele ufike eborder vele babe kumelele babe ku-trigger khonapha nokukhuluma lena siyabe sisakhe kuthisa isikhathi kumbe bayabe sibizwa ukuthi kungabi ngiyabona sekuze ukuthi olina lihamba khona le siyeripota ukuthi ngapha sasisilenza so ngisaphotha umkazana into kade ekhuluma esithi bayayenza i-shortage bayacreate i-shortage engekho ukuthi akula maphepha e-passport njabo bayabe senzela ukuthi lingaphumi phandle kuthiwa lingabuya ngapha libaleka libuya lihamba kwezinye indawo lihamba siyekhuluma i-situation ukuthi imenjani anti yakwazi still remember laphana kwake kwaba le problem yezimbabwe kwatutha i-intanethi ukuthi abantu bangakommentate labantu abaphandle libatshengisa ama-pictures ukuthi abantu bachiswa batshaya njani bayenza ukuthi i-intanethi yacitshwa the whole country you can imagine
So
that is short of general. So many people are not going to be able to get a lot of people. I would have to pay for the long term passport. I saw it in the solar. I don't have a problem with the return. So I'm going to go to the land. Of course, Utada, this is the Milako Shuako. Who said, not about social life? It's something that is very important in our life. We go to meet with other social life. Let's get so serious. Let's get so let's engage. Don't only kuluma. It's a healthy.
Kuna ni kumi la social life.
I don't have a checker. Nothing could have been done. You could not have been Sadako. We are Kuruma Lavanda Navasi. We are Ungani Lab.
Nga ukatanisa uyakukhuluma lezinye izihlobo ezacela ukuphepheli kwele ngilandi lalapha kulomehluko ngakanani
ayibona ngani ihanye babesetsho njalo ngakuthi ngani kulomehluko ehle ukukhanya ngani kunzima kulala kodwa lapha ngiyaphumuza ukuthi twa seba lokho bebenza ngikuntshintsha ntshintsha ezinye izinto Nankani, but I'm going to talk to a Texas every possible duty. Avanda Avanga, Navana, Ravi, the man, little papers, Rakwan, so only Mama and Tamalise. Talk of Passway in New York, it is something Ogushi. Then we are going to apply asylum between a man where we live of the industry, Kangelinda, where I could image. Then from there, the Rakwan, so we need a social security.
Another caller before we come back to just discuss what was being said right there. Hello, caller.
Hello, Maskwira.
Taskwira, Maskwira, so you go to Sora and Anuya Zemurkubi.
In the tour of Jindamaru from the following Jobek, South Africa.
A Quakadi go with Jobek.
I could chop a good red shako, Chandachit.
Tipewo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi yeupoteri nhasi izuva rekurangarira vari kugara muupoteri kungange kuri munyika kana kunze sezvamuri ikoko kumakaenda ikoko rini
takauya kunoku muna 2018 naFebruary ndaigara kuvasvika ndichigara kuCape Town nyaya yeupoteri haisi nyore kungoti situation ndiyenezve ngokupfuma kuti ukwanise kushingirira asi haisi nyori kunyanya kwatiri isusu madzimai unongosvika uchitanga kutsvaga basa redomestic yekabuda sinenge isina mapepa akakwana saka zvadaro kune maagentis kwamunoenda kunonyoresa maagentis kakuya munozotanga kufonerwa pamwe pacho unofonerwa kunzi uri kuda basa remomba kuti kunzi unokwanisa kushanda wakashama unokwanisa kushanda wakashama here kana uchikwanisa kushanda wakashama ndovechikutambirisa kana kuti 4,000 saka nekuda kwekuti unongori desperate vamwe vanozoenda asi ina hangu ndakambosangana nayo situation iyoyo yekuti ndakanzi inoda kushanda here asi inongoshanda wakashama ndikati ina hangu izvozvo handidi ndikwanisi kutambasiyana nazvo muCape Town kanenge nenzvimbo yavanotorwa madzimai kunge nedii rekuti kunotorwa vanenge vachienda kune vavani varume vachibhadharwa nekuda kwemasituation avanenge vaita tirikurarama upenyu hwakaoma munomo bafa kufamba chaiko kuti Mufamba wakabata fweni yako chareke especially Cape Town. Unapochika kufamba Maskat ni fweni mwako unasiamba kutesi chilingi snow miramush masita tlinge chidai kwa nao makwere kwere upenye ya bicha wa chwa uripa risi duma mwa sidi yangu kutakunyeba asikungo na mata asikungo shingo kutitogo ii kwedu kwa ancho paka oma kume kwa chuka oma atina shoku itu.
Makasi ya vanere kumusha uye zve zviri kuendeka here kuedza kuchengeta vana kumusha nemabasa muri kubata ikoko.
Iko zvino zvishaye mane hazvo kwangu tambiro yo tambiro yoyo unongopimira vana vanoenda kumusha iko zvinoita mupesiri kutamba mukapetron saka tikakosipa mupesikiri. Plus mabasa acho anonetsa sekuwana saka vanhu vazhinji vari desperate vaya ndo vanozvingopedzisa vangu pindana nemasituations vayo kunzi ndiyandivari mewe ndikubhadhari voda kuita ningari desperate.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo Sisi Rutendo, muve nezuva rakanaka uyezve happy refugee day.
Okay, thank you. Murare zvakanaka.
Aiwa nemiwo kwamuri ikoko. Ndiri kunzwa kuti nemumwe kola. Hello, kola.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Karama Omias, miri ku Cape Town, South Africa.
Taurai tinzwi, tanzwa nasisi vari kubva panapa kuti ku Cape Town uko hakuna kumira mushe. Vari kutaura kuti pane mamwe maagents here anopa vanhu mabasa asi anenge vachitotaura kuti kana uri mudzimai woshanda mumba usina kupfeka. Ameno titaurei kuti kwakamira sei ku Cape Town.
Seri zvangu ndamusati ndasangana nazvo kutongonzwawo kuti ndo zvine zvichiitika uchiona mamwe mavhidhiyo evanhu vanenge vachipostwa mumaindaneti vakadaro chidzi angu achitsvaga basa asazosvika pakuti azosvika pakurekwa nevarungu vachena zvichingodaro daro kati ndingati ndasangana nazvo chaizvaizvo siyasiya handisati asi marisk akadaro anowanika mucape town nekuti unongoziva kuti cape town ine nzvimbo inonzi kailisa kaitika inozivikanwa nembiri kuti ndoiyo yaida kumira musha
unoona saka imi makamira
zvangu inini kuri nani zvakowo.
Ehe, muri kubata mabasa api ikoko Cape Town kwamuri uyezve makaenda rini?
Muno mundakapinda 2012. Basa randoita inini pekutanga ndakatangawo ndichingoitawo referesi rimwe rayo rinoti kwangudedzewo kwokuvaka kukambodedzewo kumagadheni chingodaro bati basa rangu randava kuita ezvinoizvi ndinodhiraivha ndinoshanda pakambani inoita zvegasi nekuchengesa maweldin equipments ndo pakambani pandoshanda since 2014 and up to now ndo kambani yandoshandira iyoyo. Ndihangu kambani yandinayo aiwa ikambani iri nani zvayo haisi kambani yakaoma here
kopamanyevarungu
vacho tinonzivana nawo.
Panyaya iyoyi yekunzi vapoteri munobatwa sei ikoko kwamuruku uyezve nyaya yemapepa nezvimwe zvakadaro nokuti vazhinji vanga vari kuchema chema vachitsi kwese kwaunofamba unenge uchimbonzi tiratidze mapepa ako kuti wakamira sei.
Muno muCape Town ndingangoti kuCape Town ndokune maforeigners akati wandei kuri nani kupinda munana Joburg munana Bloemfontein nemunana Pretoria. Muno muCape Town ndofokera mawinanesa ndekutiwe kuti vati vabate vanhu kuno Cape Town vanoruza mari yakawanda yekutakura vanhu vaya vaya vovaendesa kuringera. Muri kuringera ndokune refugee camp hombe inochengetewa vanhu vanenge vabatwa vaya vaya handimunoona. Zvinomboitiko pano nepapo pano nepapo asi kuno Cape Town hazvina kunyanya kuita sezvinoita munana Joburg mucape town mudinani asi mutown town ndingauti uri mutown town mucape town munhu womo anomboti vakamboreja reja zvomboti zvii zvombonyarara anomaona kunoku kwatiri kunoku tingatonetsa inhau yembavha netoitoi inomboitwa yayo kuti vakaita toitoi vanhu vemunomu kunyanya masomalia ndo anonyanya kutagetwa vachipaza mashopu emasomalia vachitora zvinhu zvavo zvese zviya zvavanenge vachitengesa zviya vo vatinotonyanya kunzwira titi masomalia nekuti inenge zvisina kuvamirira muche pangu tanga toitoi chede vanenge vakutobatira hana maoko nekuti ndo vanenge vari kuinda.
Aiwa pakanaka muve nezuva rakanaka. kwa muriko koko ku Cape Town.
Nokuti ndai andi ndamusara kuti china chemadzimai chinofira euro murakanaka nake china chanhasi chemadzimai ichi anamai tinongovapinda nekuti zvara kwavakaita nekuzvarira kwavanodiitiro vana.
Aiwa, magona chokwadi china chemadzimai, tinokutenda kunge manga muri pachina chemadzimai. So you heard that we are hearing from our caller. I mean, there were two callers before him. There was one lady who said, Rutendo, she has been in South Africa. She started off in Cape Town, and she said that she then moved to Johannesburg. And like I was telling this gentleman who just left the phone that, you know, she was saying that while she was in Cape Town, when she had just come from Zimbabwe, trying to get a job was very difficult because she said some of the demands, like the young woman who was in the previous tape we played, were really, she couldn't take it, where people were demanding her to work while naked and things like that. So those are some of the issues that women refugees, issues of abuse that they are facing in some of the places where they have gone to in some countries. Over to you.
Yeah. There is no social life when you are a refugee or when you have settled in another country, because you don't have the support of the social support of the extended family, for instance, and all those things. Lapho ke sizwe owesintwana akade khuluma owesifazana akade khuluma esithi eSouth Africa esithi yena yena ke waqala waya e Cape Town, edolobheni le Cape Town. Kulapho ke afika adibana lenhlupho ezithize njengowesifazana, wathola ukuthi wayithola imisebenzi eyokuthi babe sithi abaqhatshi babe sithi kumele ubuye uzosebenza endlini, kodwa ke ungagqokanga izembatho. Owamzimela kakhulu wagcina ke sesithi hayi lokho angaze kakukwanise, wagcina ke esethuthela eGoli kulase Cape Town. Kodwa ke omunye owesilisa ukhulumile ngemva kwakhe uthena naye yena ngokwakhe kakahlangani lakho. Ababazwelayo kakhulu yilabo abadabuka kwele Somalia, ababale kuzitolo kwabo okungama-tuckshop okuningi lamabhizimusi abo, yibo abavame ukuhlaselwa ngempili yokuhlasana ngemihlobo ye-xenophobia. Angile themba lokuba usesekhona mamoyo zanele ecingweni.
Yebo, ngikhona.
Wena-ke awuzange udibane lohlupho lolo olukubele ukhulunywa nguntombazana okade seSouth Africa olokuthi nxa lapho usudinga imisebenzi ulakho ukudibana labanye akucela ucansi kumbe bakucele ezinye izinto ezingavamanga ezingafanelanga?
Ngake ngadibana lakho.
Mine
kwakungumuntu ole agency, umuntu wasekhaya wayele agency yakhe, so I think wayethatha advantage ngobuye umuntu abekwazi i-situation yakhe ukuthi injani. And ngake ngasebenza futhi kwenye lapho engaqala ukwenza khona i-care. Umunye ubhuti wasekhaya futhi engangimsebenzela laye la manje sangikoloda over £2,000 yabe kunika umuntu akunikeza £100 ngeviki, uthole ukuthi usebenze 7 days 12 hours a shift, so a day, so esh khona kunzima mpela. Liqiniso khona lokho abakutshoyo, esinye isikhathi uyadibana lakho mpela ungaba yisithutha, uvumele i-situation esekhaya, ugcine usenza khona lokhu umuntu yena abefuna ukuthi kwenze. Ngiphinde ngithi kulokho kwemedikali lokhu zeni, ndingaphathine ukuthi hayi sibe sile nhlanhla because babe sikhangela mpela sibe singakahlangani ukuthi nxa uyi-refugee ulala ilungelo lokuthi khona uyarejista ku-GP, uyakwanisa ukuhamba as long usase-under ilokhuzeni i-refugee yena le bengakakukhikhi out, uyahamba mara esibhedlela udokotela uthatha i-medication oyithathayo.
Yeah. lalapho lapho usalungisela amaphepha angkhona bangakakutsheli ukuthi kumele uphindele ekhaya kumbe sebeyalile isicelo sakho sokuba isiphepheli babe belokhu bekuncedisa.
Ye, hayi babe lokhu bekuncedisa.
Mm.
Babe lokhu bekuncedisa. Sesingakabi nalesipho linjalo kodwa.
Ye.
Mhm.
Siyabonga kakhulu ukuba lathi kuhlelo lwethu lalamhlanje usiphathisile kakhulu ngokuba usichazisele udaba lwakho lohambo lwakho owalwenzayo khona ngapho. Silethemba lokuthi ngelinye lelilanga uzawenelisa ukuthi uthathe umntwana owamtshiya ekhaya. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga lathi.
Would like to also welcome some of those that are live streaming on all our three Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. Pa VOA Shona to Chingami Zavaripo Parijino Tukona Chipo Maiti. Anzi, I'm watching you from Cape Town. Martin Itamburai Matamba Nazo. Anzi, hi, thank you. Anasi, si job well done. Ai watinotenda ukwa muri koko. Knowledge gowns, Saul Aripano, na John Brown, and knowledge. Hello, everybody. I'm watching you from Benoni in Gauteng, Tandiwe Gumbo. And evening, I'm watching you from Johannesburg, Njanji. Nicholas, and tinokufonerai, toita seko, kutitipinde mshurungwa, munonyora namba zenyu, isu stokufonerai. Onias nzuwai, think vapinda mshurungwa, sibo nilizwe msipampala, arguti hai. Hai kwa muri wo, ameno PJ, kutimuneva, ripu ilipa live stream, tungova chingamiza. Sezvo tichivatenda vese vanenge vaine sipo pano.
Yes, labo akade lokhu besibukele lapha enkundleni yabulenjini yeFacebook kukhasini lethu eleVOA Ndebele. Slo Clements Mzola Dube othi ladies hi, hi back. Usikhumbuzo Mlalazi kuthiwa akulalinye ibizo yini, is there no other name you may use rather than these refugees of Zimbabwe? Angwazi ukuthi nana singababiza sithini. Kuthiwa sisemhlabeni mdakathixo bhayana, yilo ibizo lideleli. Uthi amaZimbabwe akasewona ama-refugees, hamba eGoli. Kule 90% Zimbabweans sesibaningi kulaba sekhaya. Sebeyazisola lakho ukuthi why bebaleka baya eZimbabwe belanda kuba isibonda eZimbabwe. Mnangagwa uyehlulekile totally, yes. We know Warren G. Mugabe wachiya umonakalo omkhulu oyisithatha 25 years, ozasithatha 25 years ukuthi siwulungisise. UPamela Khumalo uthi salibonani maZimbabwe. Onesisa Dube uthi litshona njani emsakazweni, hayi sitshonile, lisilethemba lokuba la utshone kahle. U-Austin Ncube othi silalele, angikwazi ukuthi Austin ye wena ulalele ungaphi, kodwa siyabonga ngokulalela la ngokubukela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asiyihluzeni bomama lapho besikhangela khona ilanga lokuqakathekiswa kokuphathwa kuhle kwabalabo abayiziphepheli kwamanye amazwe, i-World Refugee Day.
Pana Jacob Saint Van Fish Hansa Lo Maskwera Se isu taswira zvakanaka pazuva iro, sekutaura kwanga kuri kuita PJ. Izuva revapoteri kana kuti World Refugee Day apo riri kurangarirwa pasi rose nhasi, uyezve munyika tiri kunzwa kuti hurumende yati iyo ichange ichirangarira zuva iri musi wa7 mwedzi unouya. Genius Ncube ari kuti iye vanhu vari kutambura, vazhinji vaakugara mumabridge, ruzhinji dzave mbavha. Ari kutaura kune dzimwe nyika, ndofunga kwakadai seSouth Africa nekumwewo. Disciple Gilmo Madanira ari kuti linjani sisi Jeremiah.
Nyapila kunjani?
Saka tinotenda vese vanga vari palife feed yedu, uyezve tinotendavo vakwanisa kunge vari pachirongwa vapinda vari vanyarikani. Tinotenda tambotaura naBeki Zela angari chitori mushure ari muno muIndiana muAmerica, angari kutaura PJ. She was actually explaining, you know, some of the processes that she's going through to get her paperwork, but we would like to say to all those
that are living as refugees, whether wherever you are. Please, happy International Refugee Day. I'm Marvelous Mplanganya, we are in Washington.
Mina Mpaxet is here in my city, Libe Lelanga Elihle, Libe Lukutomo, which is Divan Angelo, Libe Elihle. We'll be right back.